panele yatikuti new dispensation iyi tanga tiri kuti isu vose vaiita zveuore zvisina basa rekuti angadaro ari munhu ari kuhurumende kana kuti ari enormal civilian. Munhu wese anga achiita engage in corruption munhu anofanira kuva achisukwa achivharirwa. Saka tinochingamidza zvikuru chiitikwa ichocho ende uyezve tinovimba kuti dai zvaramba zvichiwedzera vakawanda vacho varapa vachisukwa nyangwenyange vamwe vari muhurumende yavapo iye zvinezvi kana vaine mabasa euore yavaiita vanofanira kuonekwa vachivharirwa zvekare.
Asika vasande ndo panenge pari kutemesa vamwe musoro ipapo nekuti vari kuona kunge vanhu vari kusungwa neZimbabwe Anti Corruption vanhu vari kudivi rinonzi reG40 chete pasinawo vanonzi vari kudivi reLacoste.
Ya izvozvo zvinhu zvinotikatyamadza ende hazvifadzi. Saka tinoramba zuva nezuva tinoramba tichitaurira hurumende iripo kuti pakufambisa magure avo ekubata veuore ava vawanike vachibata zvose vekuG40 nevekuLacoste ikoko. Asi tinoona zvekuti vose vaita zveuore havakwanisi kungobatwa vese zuva rimwe chete. I'm sure vanofanira kufanirwa kuti pagadzirwe makesi acho achifanirwa kuongororwa kuti kesi yacho inobva papi ichienda papi pachidaro achibva anosukwa. Saka tinoda kuti tikurudzire hurumende iripo kuti zvechokwadi tinoona kuti vanhu vari kusungwa nevavo zvinongotaurwa kunzi vanhu veG40 because G40 yacho kuti hatizive registration yavo havana maID card kuti munhu ndiwe G40 kana kuti hasiwe G40. Kuva G40 zvinhu zviri kufungidzirwa kunge uchitwa nevanhu ataurira anenge achikuita vanhu.
Ko kumatare edzimhosva uku munozotarisa here muchiona mutemo uchizoteverwa kana tarisiro dzenyu dzichizobuda ikoko?
Ndo zvimwe izvozvo mukoma jonga zvatinoti isu takatarisa hurumende yavamurangago pari zvino vari kungotaura kuya kwavanoti ivo kana vachita vachingoti kuukura ndozvavari kuitawo nyange ivo izvizvi vari kungoukura vachingoukura hatisatana kuona chaizvo chaizvo zvinhu zvine udzamu